Vari kuronga kuratidzira uku vanosanganisira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe nevashandi vehurumende vati vachaenderera mberi neurongwa hwavo zvisinei nezvirikuitwa nemapurisa. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti hapana kudududza.
Asi kana vakatirambidza tinoenda kumatare. Kana wozvika kundikana tinenge tazivisa mapurisa kuti tine chirongwa chatinacho. Tinozongoguma tapinda mumugwagwa nokuti hazvitenderwi kuti mapurisa ambunyikidze kodzero dzevanhu vari kuda kuita zvinhu zviri pamutemo, vanhu vasi kuda kuita violence, vanhu vanyatsa notifya mapurisa. Vari kutotione mapurisa acho, uyaiwo muone zvatiri kuita nemimunzwe zvatinoda kuti titaure. Havatenderwi kutirambidza.
Vati nhasi vadaidzwa nemapurisa vakabvunzurudzwa nezveurongwa hwavo hwekuratidzira. Vati vachaudzwa mhinduro yekuti voenderera mberi here kana kuti kwete nemusi wechitatu. Vati vange vakazivisa mapurisa kare nezvekuda kuratidzira uku. VaMutasa, masangano anomirira vadzidzi, machechi nevamwe vari kukurudzira veruzhinji kuti vapinde mumugwagwa nechishanu kuti vanoisa zvichemo zvavo kuparamende pamwe nekomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu vachikumbira kuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe nehurumende zvisinei kuti ndevebato ripi. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Studio 7 kuti urongwa hwavo huchaenderera mberi kana hurumende ikasabvuma zvavari kuda kuti mushandi wepasi atambire madhora mazana mashanu nemakumi mana ekuAmerica pamwedzi. Vatiwo havasi kuzobvuma kuchishidzirwa nemapurisa nekuti havasi kuita zvematongerwo enyika kana zvemhirizhonga.
Isusu hatina mhosva, hatisi kurwisa hurumende, hatisi kuita zvematongerwo enyika, tiri kungoita zvematongerwo edumbu. Dumbu ndo rakakosha kumunhu wose, saka hatina isu tichangosangana.
Asi gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana chikonzero chekuti vashandi varamwe mabasa vachiti vanofanira kuramba vachitaurirana pasi peNational Tripartite Joint Negotiating Forum NTJNF. NTJNF inotarisirwa kuita musangano svondo rino. Asi vadzatsunga vanoti hapana chitsva chichabuda mumusangano uyu.
Zvinenge zvakangonaka ndezvekuti timboratidzira kuti dai waro ivo vakwanisa kuwana imwe nzira yekuti tiwane rimwe dare riri nani yekuti titaurirane kumaringe nekutaura nezve yatinoti isusu collective bargaining. Because collective bargaining yasiyana nezvatiri kuita kuNDNC, uko kwatinongoti ivo vanongouya nezvavanouya nazvo voita yatingati pachirungu take it or leave it. Saka ndo donzo riripo, tichasangana musi weThursday.
Vashandi vese vehurumende vakapa hurumende masvondo maviri kuti igadzirise zvichemo zvavo uye ikatadza vacharatidzira. Masvondo maviri aya anokwana nemusi wechina. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ange akawanda mumigwagwa ange achiita basa ravo ravanoita mazuva ose rekuchengetedza runyararo.
Vese vanoita zvavanoita, vanofamba, vanoda kuidini, zvese ngazviite vanhu vachitevedzera mutemo. Saka mapurisa basa ravo nderochengetedza mutemo. Pakangoti anongotyora mutemo chete, mapurisa vanotoona kuti mutemo watevedzera.
Svondo rapfuura, bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire munyararo vachitsutsumwa nekutyorwa kwekodzero dzenhengo dzaro dzakaita semumiriri weZengeza West vaJob Skala nemumiriri wechitungwiza North vaGodfrey Stole, avo vari kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kuchitungwiza muna Chivabvu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza musangano webato ravo reZANUPF kuti vanoziva kuti vemapato anopikisa vari kuronga mhirizhonga uye mauto akagadzira kudzivirira izvi. Zvichakadaro, mutsamba kuruzhinji, mabhishop ekereke yeRoman Catholic munyika akurudzira kuti munyika muitwe nhaurirano nemapato ose nekuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo. Mutsamba yanyorwa nhasi iyi, vakuru vekereke iyi vati zvirongwa zvemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika zvakundikana zvapa kuti vanhu vagare muurombo hunotyisa. Vayambira kuti munyika munogona kuita mhirizhonga inotyisa pamberi pesarudzo dza2023 uye vave kutoona kusagadzikana munyika sezvo patotanga kudeurwa ropa nemhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.